Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Chiwabvu 14, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi tine hurukuro nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa nezvizvizvarwa zveZimbabwe zvakafa mutsaona yekuondomoka kwemudhuri kuCape Town. Komisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa yeIndependent Election Commission yazivisa nhasi kuti bato reZANU-PF harina kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemunyika iye. Vamwe vechidiki vanorarama neHIV vanoti vachiri kusangana nedambudziko rekusarurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko ari kubva kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino pave nezvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoti vaPeter Chitiga navaObvious Ncube zvazivikanwa kuti zvakafa mushure mekuondomoka kwemudhuri waivakwa mudhorobha reGeorge muCape Town muSouth Africa svondo rapera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana nhasi muGeorge Community Hall zvichibata maoko hama dzevafi ava uye kutsvaga nzira dzekubatsira kuti mitumbi inoradzikwe kumusha. Kanzuri yeGeorge inotipa mitumbi 33 yakawanikwa yakwanisa kuzivikanwa nenyanzvi mitanhatu chete. Pane vakafa nekukuvara pane zvizvarwa zvekuSouth Africa, Malawi neZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganyawi weStudio 7 abata mumwe mushandi wekanzuri yeGarden Road District Municipality muGeorge muCape Town vaStanley Zambezi.
The safety office of Garden Road District Municipality kuGeorge Cape Town. Pakaitika incident management yakatisinzi kune mashona aripo, inini ndinofanirwa kundobatsira nekuita language translation nokuvabatsira kuti mazita ataurwa nemakambanis avo vaone kuti aripo here palist. From Tuesday pane vanga variko vachitsvakana nehama dzavo, but nezuro Monday pane vazimba 2 akazowanikwa. Saka awanikwa kudaro hama dzakaidentified and it was confirmed. After it's been confirmed, pakaonekwa kuti panga pana Peter Chitiga naObvious Ncube. So after that, ini ndakabva ndangomobilize a community emGeorge nenonzi Dzima Affairs imwe iri kuThembalethu community iri padhuze neGeorge ikoko. Tingoenda kuti ndopa support since taingovapawo support chataona hama dzavo, but takazondovapa support. This morning 9 o'clock tabva tasangana paya nemapastors pano vamwe vanonzi Pastor Boundy nerimwe member rauya ipapo rakati wandei kundopa support nokuwana maideas kuti tingabatsira sei on financial aid. Ipapo nhamba yanga iripo vanhu vanga vachitovara over 20 vanhu vanga varipo.
Tombotarisa panyaya yerubatsiro. Rubatsiro rwamuri kutsvaga rubatsiro rwakawanda sei uyezve vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
Rubatsiro obviously nderwemari. Icho zvine zvinichato hangu ini contact marelatives acho kuti what is the way forward after vayabva kumochari kuti chii chiri kuitika. But nyaya yemari ndeinenge ichidiwa. Government yemuno yanga ichipromisa kuti ichabatsira nemakofini nerepatriation and the like. But munoziva maprotocols egovernment, it might take a month or 2 months kuti zvive finalized. But isisu as a community, Zim community, if takwanisa kuti tibatsirane kuti hama dzedu dziende kumusha, kana hauzobatsira nemari or whatever kuti hama dzedu dzaenda kumusha, the earlier the better. Saka panyaya yemari apa ndo pandirona soti ndo panoda kuti pagadziriswe. Nekuti kana variko vane mafuneral pala, I've been in contact with more boys in its way, Great Hope Funeral Services. Kana vachibatsirawo kuti vakwanisewo kucommunicata nemarelatives, zvingabatsira kuti tiite speed up process than kumirira government. Government dzinenge dzine procedures others zvinoshanda nawo saka isi tikawanawo rubatiro rwakadaro zvine zviri nani svitiko chakatika Monday last week pabuilding panga pane vanhu 81 81 ipapo still pane 20 vachiri missing as for today they found 32 deceased persons vamwe vari hospitalized vamwe vakabudawo vasina kuwara vari kudzimba dzavo of which two ndatimazimbabweans pane umwe one watiri kutsvagana nehama dzake kunoka aishandisa zita rokuti nyoni bhati rake anonzi tonderai magunei toda eclear photo yake kuti tipe vanhu veforensic kuti vakwanise kutibatsirawo neidentification because hapana hama yake iri paground
avanga vari mumwe mushandi wekanzuro yeGarden Route District Municipality muGeorge kuCape Town muSouth Africa waStanley Zambezi vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari kwakare kuGeorge muCape Town. Tichiri panyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abatawo mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi avavimbisa kubatsira vakashayikirwa nehama.
Chatinoziva chekuti hurumende yemuno nevamwe vemunicipality ikoko vakataura kuti ivo vachange vachibatsira kutakurwa kwemitumbi yevavo kune dzimwe nyika vakashayika mutsaona yekuGeorge.
Uwandu hwevakafa nekutsakatika nekukuvara vanobva kuZimbabwe wati wazivikanwa here neimwe nzira?
Nezuro takanga tine vokuconsulate nevokuembasi vanga variko kuGeorge vachibatsirana nokukurukura nevekunzvimbo iyoyo nevamwe vehurumende pamusoro pokuti tingabatsire sei avo vakawirwa netsaonai.
Semuzindawo tinoramba tichitsvaga kuti mune urongwa hupi kubatsiridza munyatwa iyoyi.
Urongwa hwekuti vanokwanisa kuindiswa kumusha avo vakashayika. Pari zvino hatisati tanyatsonzwa uvo mashoko anonyatsotsinidzira kuti vangani vokuZimbabwe vangave vakawirwa netsaonai kana kuti vakatsakatika mutsaonai. Zvinhu zvatichakamirira kuti tinyatsopuwa pachirungu yavanoti official confirmation. But kana zvichinge zvaita kudaro urongwa huripo hwekuti vanenge vane hama yavo yavanoda kuti inochengetwa kumusha zvichagadziriswa saizvozvo.
Avanga vari mumiriri weZimbabwe muSouth Africa Ambassador David Hamadziripi vari parunare kuJohannesburg naIvan Zisininga weStudio 7. Commission inoona nezvesarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa nhasi kuti bato reZANU-PF harina kupiwa mvumo kana kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemuSouth Africa dziri kuitwa musi wa 29 Chivabvu. IEC yaburitsa mashoko aya kuvatori venhau mushure mekunyorerwa tsamba nemutungamiri webato rinopikisa reAfrican Transformation Movement vaVuyo Zungula vachiti kuda kukoka ZANU-PF kuzoongorora sarudzo kunodzisvibisa sezvo bato iri rine nhoroondo yekubiridzira sarudzo. Munyori mukuru weZANU-PF Robert Mpofu vakaudza bepanhau reHerald kuti vainge vakokwa neANC kunoibatsira kutsvaga rutsigiro. Mutungamiri weSouth Africa neANC Cyril Ramaphosa ava vari kutarisirwa kuti vachatatarika kukunda musarudzo idzi vakati hapana chakaipa kukoka ZANU-PF, asi vanopikisa munyika iyi vanoti zvinogona kukonzera gaka vaguru. Taedza kubata mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
ZANU-PF yave mucherechedzo kana muenzaniso muregion rino nedzimwe nzvimbo dzakawanda yekusagona kuitisa sarudzo dzine jekerere.
Sei muchidaro vamutandiri?
I think my discussions ataona muSouth Africa anoratidza kuti vanhu vakawanda zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinofungidzira kuti ZANU-PF haina chakanaka chainogona kudzidzisa South Africa pakuranwa kwemaelections, kusara kwekubira maelections kana kuita kuti ANC ishandise nzira dzakaipa dzekuti vabudirire musarudzo iyi.
Maonawo sei tsamba yanyorwa necommission inoona nezvesarudzo muSouth Africa iyi?
Kana vati ZANU-PF haina kunge yaakreditwa naivo, zvinorevawo kuti ZANU-PF haisi munyika muno muSouth Africa muno zviri pamutemo wemuno.
Pane dambudziko reya.
Ndofungidzira kuti zvinongowedzera kuseta example yakaipa pakuranwa kwemaelections, and ndofungidzira kuti ANC inofanira kuti iadresse nyaya iyoyo, ibuditse pachena kuti chii chiri kuitika, nekuti zviri pachena kuti zvizvarwa zvemuno hazvisi kunyanya kufara nezviri kuitika. ZANU-PF zviri kungoratidza kuti region harichenesi ZANU-PF panyaya dzekufambiswa kwesarudzo.
Muungapa muenzaniso ipapo.
Takaona zvimwe chete pakaenda vesarudzo vanorana sarudzo kuBotswana pavakaenda kuZimbabwe muna January Feb kuti muBotswana makaita outcry kuti kocha munonodzidza kuZimbabwe panhau dzesarudzo chii.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vari parunhare kuJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vechidiki vanorarama nechirwere cheHIV vanoti vanombosangana nematambudziko ekusarurwa nevanhu kunyangwe mazuva ano kwave nemishonga iri kupa kuti vatorarame kwemakore akangofanana nemunhu wese. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gweta rechidiki vaKensington marufu vava nemakore makumi matatu nemana vanoti vanombosanganawo nedambudziko rivanoda kuvabata neseri kweruoko nekuda kwekurarama kwavo nechirwere cheHIV.
Ini ndakaziva nezvestatus yangu ndine makore 10 mugore ra2000. Takatestwa semhuri vabereki vangu nemukoma wangu tikabatwa tese tine same status. Ndikazvitambira ndikaziva kuti ndohupenyu handichararama.
Mumwe wechidiki akazvarwa aine chirwere cheHIV vakunashe mukwashi vanoti vanosangana nematambudziko makukutu mukurarama kwavo.
Vabereki vangu vose vakafa, handina kumbobvira ndaona baba vangu, asi mama vangu vakafa ndiri grade 2 ndanga ndiine makore 8 okuberekwa. Ndiri kurarama neutachwana weHIV, ndakazvarwa ndakadaro.
Vamukwashi vanoti vanombonyomwa, asi izvi havasi kuzviisa muhana.
Stigma and discrimination iripo, ndinotombopiwawo mamazita nechitonzowo AIDS boy wamwana vachingoto akarohwa nemuzvezve.
Vanotiwo chakavaponesa mushure mekuziva kuti vainge vaine utachiona hweHIV kugara vari muzvikwata zvevanhu vanoraramawo nechirwere ichi, umo mavanopanana tariro yeupenyu.
Mushure mekunge ndaziva kuti ndiri kurarama neutachiona hweHIV mugore ra2011, ndakajoina masupport groups ayo atinosangana sevanhu vari kurarama neutachiona hweHIV tichisimbisana.
Musikana wechidiki ada kudaidzwa nezita rake kutanga chete anonzi Tino anotiwo akazvarwa aine utachiona hweHIV, asi anoti zvisinei nechimiro chake ari kutotsvakawo murume angamuroora.
Ndiri kutsvaga munhu wekufambidzana naye anoroora, aiwa panenge pasina chakaipa. I'm 29. So nenjitarisiro zvokuma munhu ari kuma 38-40.
VaKensington marofu vatiwo kazhinji kubuda pachena ndiwo mushonga mukuru weHIV.
Vanhu vazhinji vakawanda havana kusununguka kubuda pachena. Tinotoshuvirawo kuti vanhu vazvive normal, vanhu vakwanise kuzvitaura pachena. Ndo mapedzero angaitwe kweHIV munyika.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vari kukurudzirawo vechidiki vari kurarama neHIV kuti kana vasa kuti vapinda muwanano vanofanira kuitawo bonde vakazvidzivirira.
Chakakosha zvakare kushandisa makondomu, because even not my ARV hazvino kuti hausabata maSTI nezvimwe zvirwere zvakadaro. Nyangwe zvazvo tichiti vanenge pasina transmission, use yekondomu inokurudzirwa nekuti inoita kuti musabate maSTI.
Mumwe mugare wekuchilonga kuchiredzi muzvare Emelina Mupinduli avo vari kurarama neHIV vanotenderana nemaonero aya vachiti zvinobatsira mukuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Ndakatanga kuzva kuti I'm HIV positive 2015. Ndakarwadziwa sanazvo nyaya yako kuremera steriki nokuti nakawana counseling yakakwana shoko kune vechidiki nzvimboti vashandise makondomu nokuti ndozvizoti kana vakashandisa makondomu vangatapurirana chirwere
mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vechidiki vane chirwere ichi vanokwanisa kurarama kwemakore akawanda semunhu wese zvake
vechidiki vanorarama neutachiwana HIV vanokwanisa kurarama upenyu huzere neutano zvakangoitawo sevamwe vanhu vasitorina chirwere
nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanokurumidza kuongororwa ropa ravo votanga kuna mishonga yeHIV vanorarama kwenguva yakareba pane vanononoka izvi zvasiyana nakare apo vanhu vaiita sekunge vatongerwa rufu pavainge vabatwa nedenda iri bazi rezveutano rinoti muZimbabwe vanhu vari kurarama nechirwere cheHIV vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto enyika yeCameroon anoti asunungura vanhu mazana matatu vainge vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Vanhu ava vakasunungurwa mushure mekurwisana kwemauto nechikwata ichi pamuganhu wenyika iyi neNigeria neChad svondo rino. Cameroon inoti yakashandawo nemauto kubva kunyika mbiri idzi uye vanopfurikidza mwero vakawanda vakaurayiwa nekutorerwa zvombo zvavaishandisa kurwisa nyika nhatu idzi. United Nations inoti iri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwemumwe mushande wayo nekukuwadzwa kwemumwe muguta reRafah muGaza. Motokari yeUnited Nations inoti yakarwiswa vashandi vaye vachienda kuchipatara cheEuropean Union muguta iri. Hamas inoti mauto eIsrael ndiwo akauraya mushandi uyu. United Nations yati inoda kuti nyaya iyi iferefetwe. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekubvisa mukana waipiwa vezvitoro wekuti vawedzere mutengo wezvitengeswa zvavo nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% premium, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzave kukurudzira hurumende kuti ione kuti vezvitoro vawaniswa mari yekunze zviri nyore kuitira kuti vakwanise kutenga kubva kunze zvigadzirwa nezvavanoshandisa mukugadzira zvinhu. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti mutemo mutsva wakaiswa nehurumende uyo unoita kuti vemabhizimusi vashandise chikero chemari chehurumende wakanaka chose sezvo uchichengetedza veruzhinji kuti vasarasikirwe nemari dzavo, asi vamutashu vanoti vamwe vezvitoro vari kunyunyuta.
Vamwe vakawanda vemabhizimusi vakauyawo kwatiri vachinyunyuta maringe nemutemo iwoyo. Vari kuragidza sokuti mutemo uyu hauna kunyanya kusiyana neprice control, nekuti vari kuti exchange rate yacho panoda kunge pakanyaso jekeswa kuti zvomene inenge ichidetermineswa neaya atingatima market forces.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti danho iri rakanaka kana mari yacho yekunze inotsvagwa nevezvitoro ichizowanikwa nyore kumabhanga pavanenge voida.
Dambudziko rinongozouya kana kuri kuti vaakuzoishayiwa mari yacho kubank kana vaakuidawo kushandisa kutenga zvavanoda kuisa muzvitoro zvavo. Ndopanongozonetsa chete ipapo. Ndopanenge da kuongororwa kuti zvinozoendeka here kana kuti aiwa.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Ava noti vemabhizimusi vane mari dzekunze dzavanofanirwa kunge vachiwana kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekushandisa kana kutengesa kubva kunze kwenyika.
Izvo zvinobatsira nekuti zvazviitika kare ndezvekuti vanga vasiri kuzoiwana paauction. Of course auction hakuchina. Saka zvazviri kuzovamanikidza kuti vanga vachitsvaga foreign currency pamusika mutema. Zvazviri kuzoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Saka kubviswa kwepremium ye10% kunofanira kukomplimentwa neavailability yeforeign exchange at the official rate kumabhanga.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaimo yemutambasere vanoti danho rehurumende iri rinoratidza kuti haisi kunyatsofungisisa panyaya yemari neupfumi hwenyika.
MaZig anga achisangana nepremium nenyaya yekuti zig ragara riri kukwira stereki nenyaya yeinflation. Zvinova zvinotarisirwa nekuda kwenyaya yekuti zigi mari yakaita sei. Asi vanhu vange vachitarisira ivo kuti kana vachinge vachitenga nemaus dollars vanenge vachitenga nemutengo uri pari nani. Asi zvaitwa nehurumende izvi zvichaita kuti mitengo ikwire kunyange iri mumaus dollars kana kuti iri mumazigi.
Izvi zviri kuuya panguva iyo hurumende iri kutora matanho akasiyana-siyana ekuona kuti veruzhinji pamwe nevezvitoro vatambira pamwe nekushandisa mari itsva yezigi. Hurumende kutanga svondo rino inonzi iri kuisa mapurisa asina kupfeka nhumbi dzebasa pamwe chete nevefinancial intelligence unit yeRBZ muzvitoro zvikuru zvemunyika vachisunga vanhu vanenge vachitenga vachishandisa makadhi ekumabhanga asiri mumazita avo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa zviri kubva kudare remuNew York, uko kuri kutongwa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemhosva yekutyora mutemo wezvesarudzo vachinzi vakabhadhara mumwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde, Stormy Daniels, mari yevhara muromo kuti asataure nezvebonde zvavainge vaita pamberi pesarudzo. VaTrump vari kuramba kuti vakabhadhara mari iyi vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika. Vaimbova gweta ravo vaMichael Cohen vari kuenderera mberi vachivaroverera. VaCohen vaudza dare kuti ndovaishandiswa navaTrump kubhadhara mari idzi nekupota vachinyepa kuti vasapinde mumatambudziko nevemutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka hwandewe Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vari kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai.
Pari zvino tiri kuona humbo hwakarerekera kunge zvisina kunyatsovamirira zvakanaka, asi tinoziva kuti kune inonzi circumstantial evidence, kwozoita iyo evidence chaiyo inenge ichitozotaura maererano nemutemo nekuti mhosva yavanenge vapara ndeii. Saka tichazoonawo kuti malawyers kana magweta aMr Trump vachauyawo vachibvunzawo kuti zvakamira sei nekuti maclosing arguments avo anozomira sei. Asi pari zvino zvese zviri kuratidza kuti zviri kurerekera kusamira zvakanaka kwaTrump.
Munoona sekuti veruzhinji vanobvuma here kuti vaTrump vane mhosva yavakapara kana kuti vanozviona sekuti ndezvematongero enyika?
Mapolls akawanda anotaura iwo kuti chikamu chenyika, tingati half of the country, iri kuti vaTrump vakapara mhosva. Tikatarisa kumativi maviri emadhemocrats nemarepublicans, marepublicans tinoona 30% ichiti vakapara mhosva, kumadhemocrats tiri kuona zvokubuda kuma90%. Saka zvichangopedzisira zvichiitika ndezvekuona kuti vajurians kana kuti vanhu vanenge vachitarisa mhosva iyi vachauya nechikamu chakaita sei pakupedzera kwenyaya.
Ava vaimbova gweta ravaTrump vaMichael Cohen vari kupawo uchapupu munyaya iyi, vanovimbiwa navo zvakadini sokuona kwenyu?
Nyaya inonetsa pavaCohen ndeyekuti vane personal agenda nezvendeta against vaTrump. Saka mumatorerwe enyaya dzemalawyer ndedzekuti kana munhu ane personal agenda umbowo hwake hunotorwa, asi vanenge vachitarisirawo kuti unenge usina udzamu hwekuti ubatire nyaya iyi.
Kana makatarisa ruzhinji rwevanhu muAmerica, tiri kureva vanotsigira madhemocrats, vanotsigira marepublicans navaya vari pakati nepakati kana kuti vanonzi maindependent, munoona sekuti vachabuda vakamira papi musarudzo dzomutunga wamiri wenyika? Vachabuda vakamira papi maererano navaTrump?
Ndiri kuona kunge pari zvino tikuona mapolls ari kubuda vaTrump vanenge vakatungamira ne 2 points. Mazhinji ari kubuda vaBiden vane 44, vaTrump vane 46. Saka tichiri muna May, hasvazvo zvachanyatsotanga kuibva. Tichazonyatsoona mafungire vanhu nokuti tinoziva kuti mademocrats haachinji marepublican haachinji vanochinja maindependent masuburban women white college educated men nevamwe vanhu vatema saka tikona kuti pakupera kwa 2020 vaTrump vanga vane 13% yevanhu vatema ezinezvi tikuzonzi vari pa 20% saka ndo zvikange zvingangochinja but maelections emunomu anochinja zuva nezuva saka tichaona panozopera nyaya dzavo dzese kuti maindependent nezvikwata zvandataura izvi vanenge vakamira diviri
vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reconcerned citizens zimbabwe vatim muringai vari parunhare kuohio muno muamerica natanonoka wande westudio 7 iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
vana mutsvangwa zvazovaonawo ya mutsvangwa iye yaishaisha kutaura zvekuti tochiona kuti anoita sei pakadai apa dai vatomuisa mwana wacho mujeri kwemakore avawanda chaiko ndokuti tizive kuti nyika iri kutonga zveshuwa poziye mutsvangwa iye aionerewa especially achitaura pamusoro pemapolitician peopposition party aiita kunyomba kunotorwadza ya zvakuwana kamutsvangwa
ha vamavaza vanoita sei dambudziko riri pana vamavaza chii chaicho chaiko nyika inosemesa vatungamiriri vavo imbavha asi vane vachingomira nezanupf zvinhu zviri pachena poga poga pasvika zanupf ndapapi painogamuchigwa norudo nokuti vo vanozikangwa vutsotsi utsinye kusanzwira tsitsi nokubira maelection south africa iyoyi ndo iri kuita kuti vamwe vana vagone kusurvivha muupenyu ndiyozve yavanoda kukonzeresa nyonga nyonga ndadonzwa kusabc news kuchinziko navigile mbalula toda kuita national youth service vakadofurirwa nezanupf kuti kamuda kuwina maelection muite vanhu venyu muzoti muna vanhu vangani tangai kuita saizvozvo vamavaza ndokumbirawo kamusina chokutaura mungonyarara
tamuda kukomplaina nezvamuri kutiitira vanhu vestudio 7 makakata manews dzedu dzekuseni hatisisina ene zvemakutitaura zviri kuitika muamerica kana muchida kuisa purogiramu ine zvinoitika muamerica isu saisangasiwo nestudioni studioni nestudio 7 studio 7 yakamirira news dzezimbabwe chete ine zvemakutitaura macorruption ari kuitika kune dzimwe nyika hazinei nenews dzemuzimbabwe zvamakutitaura izi titaurire news dzemuzimbabwe izvozvo kana muchida kuzviisa munozviisawo pane imwe purogiramu saka manje makutotikanyira zvakatonyanya chaizvo hamusi kuda kana studio 7 yacho kana pakatodai zvoita kuti ibhana zvenyu bekuzi hamusi kuda kuita zvido zvedu vanhu vateereri vanoita vanoteerera studio 7
pastudio 7 apo tinotenda vajonga vatononoka team race apo tinotenda mashamarari nhawedu itanga tichitaura tichichema kuti kuno kakakwata kwanga kwaberekera ingwe nyaya dzemagwaridha emozambique masoja emozambique nyaya yakazogadziriswa zvabho zvinezvi zvabho nyika yaafurima jakwanaka kuno kwanaka kuno kuti tinotenda nhefenyuro nechimuti ndini muzukuru kana kuti mwana wechimuti chisina zita chakaoma kuno kahakwata
nyaya yemakomishina yekomishen iyo iri kunzi yasetwa kuHarare hazvisi zvitsva izvo zvakangogara zviriko ndoo mabasa ezano nekuti kana ivo vakagadzira ministri inorana zvinhu izvozvo zvinotadza sei kuona kuti mari yekanzuro iri kufamba zvakadii nhasi uno vari kuzviziva kuti maebheni ese zano haichahwina maebheni ese nyange zvikanzi zvaita sei hakuna ebheni ese yairi kuwana macancels thats wy vari kuseta zvemakomisheni izvo kuti zvivarwire hondo dzavo hapana chimwe chinhu chiri kutsvagwa ipapapo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +12 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika musakanganwawo chirongwa chedu chelive talk chethe connection nhasi na8pm apo tiri kutaura nevechidiki nezveurongwa hwenational youth service hwaive kuparurwa zvakare nehurumende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare pave nezvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvazivikanwa kuti zvakafa mutsaona yekuondomoka kwemudhuri mucape town musouth africa komisheni inoona nezvesarudzo musouth africa yeindependent electoral commission yazivisa nhasi kuti bato rezanupf harina kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemunyika iyi Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina Chris Gande.